manera kanaka muri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemugovera chikunguru 15 2017 Makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi
kafama zvakanaka vakuru vakange vandipo vanenge varipo iwo sakoko vanovasavi saka tinotarisa kuti rwizi rwo runogona kunoererawo ruchipfuura nemukuwadzana
mutungamiri wemudct vamogen tsvangirai votarisirwa kuenda kumusangano wekukukuwadzana mangwana
vanokwanisa kusvika vakauya nemaidentity documents avo vanoratidza kuti vazvizvarwa zvemuno muZimbabwe vari over 18 and vakatiratidza kuti vanogara pati muno muZimbabwe tinovanyoresa kuti vavhote
Zek inoti vari kunze kwenyika vanoda kuvhota vanofanira kutodzoka muZimbabwe panotanga kunyoreswa vanhu kuvhota
mabhanga mazhinji ari kupa $30 pazuva but vari kuwana mari yacho vanenge vari vashoma tiri kuona vanhu vamwe vari kutorara mumakiu ekuti vange vachikwanisa kuzotora mari
nyaya yekushomeka kwemari yodzika midzi muZimbabwe Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Sachigaro weZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC amairita makarau vanoti vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vakasununguka kuuya kuZimbabwe kuzonyoresa kuvhota kana vaine magwaro anoratidza pavanogara muZimbabwe macho. Pane kunetsana kwakanyanya pakati peZEC nemapato anopikisa nezvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika panyaya yekuvhota. Amai makarau vanoti mutemo mamiriro avakaita pari zvino hauvatenderi kuti vanyorese vari kunze kuvhota. Asi vati vari kunze vanokwanisa kuenda kumatare kana vachida kuvhota vamwe vanoti vave kutoendesa zeki kumatare nenyaya iyi mukuseya nyaya izvi zere tabata amai makarao
vari kunze tinoramba tichingodzokorora kuti vari kunze kwenyika vanokwanisa kusvika apo tinenge tichinyoresa kuti tichiregister mavoters vanokwanisa kusvika vakauya nemaidentity documents avo vanoratidza kuti vazvizvarwa zvemuno muZimbabwe vari over 18 and vakatiratidza kuti vanogara pati muno muZimbabwe tinovanyoresa kuti vavhote asi vakatipa adresi yekunze kwenyika mitemo yedu haisati yakubvuma kuti titore maadresi ekunze kwenyika zvinhu zvatinogara tichitaura kuti mitemo yedu ikangogadziriswa ipapo isu seZEC hatirambe basa ratinenge tatumwa mutemo ukatituma kuti endai mhiri kwemakungwa munonyoresa vanhu munoona tichisvika ikoko kana kuWashington tinosvika pari zvino mutemo hausati watipa watituma kuti tiite saizvozvo
tinenge takanzwa vamwe vachiti vanenge vada kuenda kumatare nenyaya iyoyi mabopu amapepa here kana kuti kwangu chirungotaura
kuda mapepa ari kuuya handisati ndaaona asi tinokurudzira zvachose kuti vakaenda kudare kwedzimhosva ndokunoperera zvinhu zvese nekuti dare redzimhosva rinenge richitarisa mutemo kuri yatingati tichiinterpreta constitution yedu zvizere ndo zvimwe zvezvinhu zvinotiguida isu seziki kuti mutemo unoti zvakati zvakati matare anoonawo kuti zvakati 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 zvikaitika izvozvo zvingatibatsira zvikuru
Sachigaro weZEC amairita makarau vari parunare muHarare
Makaterera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC munotibata pa909 am 4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave
Mutungamiri webato rinopikisa vamogen tsvangirai nevamwe vakuru vakuru vebato ravo vari kutarisirwa kunge vari kumusangano kukukuwadzana muHarare mangwana Mumusha wevazhinji uyu makapiswa motokari yebato rinopikisa RMDCT nemusi wechina mambakwedza. Uye pane kukandirana makobvu nematete pakati peMDCT neZANU-PF kuti ndiani akapisa motokari iyi. Mukuzeya nezvemusangano uyu tabata mumiriri wekuwadzana East vaNelson Chamisa.
Wangu urongwa hwedu hwamangwana makuerere makuerere uye unenge usingadano anonzwa apo vagari vese vemukuwadzana nevamwe vatungamiri vatakakoka vanobva kune dzimwe nzvimbo vanenge vane gungano guru pamusangano wedu mukuru pamuti patinowanzoitira misangano yedu apo kutanga kuma 12 o'clock kumasikati tinenge tine mashoko achiturwa ekuti sarudzo dza 2018 dzakamira sei. Isu zvii zvatiri kutarisira ndezvipi zvinofanira kuitwa ndezvipi zvinofanira kugadziriswa. Tinenge tichitsanangurirawo futi kuti mamiriro akaita nyika kudare reparamende ndezvipi zvinofanira kugadziriswa kusanganisirawo magadziro dzesarudzo dziri kuitwa nana Zeki zvana BVR zvinorevei kukurudzirawo vechidiki kuti vaende kunonyoresa kuvhota neruzhinji rweZimbabwe kuti hai nyika haigoni kuti ifudzwe negotsi. Munhu anofanira kutotarisa nyika. Hatigoni kuti tinge tichirima munda maoko ari muhomwe kana muhombodo. Vanhu wese anofanira kuti ange ane ruoko rwuri pagejo. Gejo redu kunyoresa kuvhota, gejo redu kuvhota, gejo redu kuona kuti munhu nemunhu ava nechaanoita kuti nyika inge iri pakamira zvakanaka. Saka ndo musangano watinoita nawo, musangano mukuru zvikuru watinoti parliamentary feedback. Apo MP achitarangura kuti dare paramende kunei ndezvipi dziri mugango nyaya kana kuti matare nemitemo iri kubikwa nokukurungwa. Munongoziva hari yeruzhinji inofanira kugara ichiudzwa vazhinji kuti yapapi yakuibva here yakufajaira here kana kuti raakumonwa sadza nokuti nyika ine nhomba nenzara zvakanyanya zvinoda kugadziriswa.
Saka ndivapi vamwe vakuru vamuri kutarisira pamusangano?
Takatarisirawo kuti kana zvikafamba zvakanaka vakuru vakange varipo vanenge varipo ivo sahoho vanova save. Saka tinotarisira kuti rwizirwo runogona kunoererawo ruchipfuura nemukuwadzana nezvakaoma zvinosara zvangova green zvimwe zvototumbuka.
Mumiriri wekuwadzana East vaNelson Chamisa vari parunare muHarare. Gurukota rinoona nezvedunhu remasvingo amaishwai mahofa vanoti hurumende haisi kupa vagari vekuchingwizi mari mumadhora ekuamerica nekutyira kuti vangazoiburitse kunze kwenyika. Izvi zvinotevera kunyunyuta kuri kuita vamwe vagari vekuchingwizi vanoti havasi kufara nemari dzemabond notes dzavari kupiwa nehurumende semuripo, kunyange hazvo vachiti hurumende yekujapan yakavapa madhora ekunze kuti vabatsirikane. Vanhu ava vakatamiswa kubva kumahombekombe kwedhamu retokwe mukosi kumasvingo muna 2014. Amai mahofa vanoti vari mubishi kusvaga imwe mari yekubatsira vakatamiswa ava. Ngatinzwe hurukuro yataita navo.
Mapensheni vanga vakasara vari kupiwa takatemburapa last month 1.3 million. 1.3 million.
Ko vamwe wacho zvangu vakuchema-chema kuti tiri kupuwa mabhondi notsi, vamwe vakapuwa maus dollar. Pane mutsauko here apa?
Bhondi neus yangu pananaii ndiyenengeje unongotama us ichitenga dhora chinhu, bhondi rinongotengawo dhora chinhu. Taangoitira bhondi kuti vangavo externalize us vanoitwa mumaoko zvakanyanyisa tichakaningamisina mari.
Vamwe vacho veiko vanenge vangu vachimbochema-chemawo honorable mahofa kuti vanyanya kuramba vachinzi endai munogara apa, endai munogara apa.
Vanozvigarisa vogarisa, hatigarisa, tambogarisa vanhu vuviri. Takabvisa vanhu kudhamu vakanoitwa pachingizi ndepavari ndopatavabvisakuzinotiaisa pamaeni places. Kuna vamwewo vanongozvigara vanoti vakapinda vakabuda vogara vakambodzokera kumisha.
Gurukota rinoona nezvedunhu remasvingo amaishuva emahofa vari parunare kumasvingo. Muchirongwa chedu chinotarisa nezveupfumi nhasi tine hurukuro nenyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe nezvekushomeka kwemari munyika. Tavabvunza kuti zvinhu zvakamira sei pari zvino.
Icho kwa di nyayacho irikuramba ichiti netsei even vamangu njika wakatuto oro mashoka kafra na iwa yone zuro. I think nyayi iriku konzeriswa nezvakawanda ma structural issue nyaya dzeconfidence nyaya dzekuti economy yedu yava informalized saka zvinhu zviri structural zvisingagone kunge zvichipedzwa chimbi chimbi nyaya yekuti hatisi kuproducer zvakakwana hatisakatakasa producer zvakakwana zvinoreva kuti hati export zvakawanda saka mari iri kupinda munyika iroramba ichiita shoma mari iri kuretainwa muekonomi iroramba ichiita shoma pane even mari iri kubuda makaona maimports edu akachangokura makaona even mari iri kubuda through nyaya dzeillicit financial flows imari yakawandisisa saka nyaya yeconfidence yatambotaura vanhu havana confidence nemabhanga vanhu havana confidence nemaformal financial systems hakupana maincentive ekuti vanhu tinge tichisiya mari kumabhanga even matransaction cost akachakurisisa
saka kana muchiti hakuna ngapa vanhu kuti vaite zvidokwa-dokwa zvekuendesa mari kumabhanga amuri kuti maincentives aya zvii zvingaitwa nevemabhanga
zvine zvida kutoitwa kuona kuti number one wemabhanga nyaya yecorporate governance inyaya iri kutedzwa zvika hongu mazuva ano harisi dambudziko zvaro wereserve bank wambotraya kuparura mamesures anoita kuti munge muine good corporate governance but zvaakurovo zvakare nyaya yemainterest rates anopiwa even madeposits anofanira kunge achiwandudzwa makaona mabhanga edu muzimbabwe anga achimbotra maprofit I think banking system muzimbabwe ndo sector yanga ichiita maprofit akanyanya kukura but hatikuona maincentive ari kupiwa kumadepositors anoita kuti vange vachisiya mari dzavo kwenguva yakareba nekuti makaona madeposit ariko kumabhanga madeposit atinoti pachirungu madimand deposits ekuti munhu unogona kungopinda mubhanga uchitora mari yako hatina malong term deposit anogona kunge achizoitawo zvakare kuti vemabhanga vange vachikwanisa kuzokweretesa mari kumakambani saka ndo idambudziko riripo iroro saka I think kugadzirisa nyaya iyoyi number one kumeka sure zvakare kuti mune policy consistency even munyika nekuti vanhu kana pasina paine mukana wekuti zvinhu zvinogona mapolisi anogona kuchinjwa anytime zvinogona kuita kuti vanhu vasaendese mari kumabhanga hamuzivi kuti chichaitika in terms of macurrency reform nyaya dzemarisk iyaya yekuti mapolisi anogona kunge achichinjwa zvinokonzeresa zvakare saka I think zvinhu zvakawanda zvinogona kuitwa kuitira kuti vanhu vange vachiita confidence nemabhengi edu
saka vanhu vari kupuwa mari iyi kumabhanga semanzwiro amuri kuita
vanenge mabhanga mazhinji ari kupa ma$30 pazuva but vari kuwana mari yacho vanenge vari vashoma tiri kuona vanhu vamwe vari kutorara mumaqu ekuti vange vachikwanisa kuzotora mari
nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara vari parunare muHarare muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa nhasi tiri kuita hurukuro navatrevor saruaka vanomirira mutasa central mudare reparamende vari nhengo yemdct mavhiki mashoma apfuura vakange vari pachirongwa chino vachitaura nezvemigwagwa yemudunhu mavo yavanoti haina kumira zvakanaka vasaruaka nevanhu vemudunhu mavo vakanyora tsamba yenyunyuto kugurukota rezvemigwagwa nekutakurwa kwezvinhu vajoram gumbo ko vagumbo vakanzwawo here kuchema-chema kwevagari ava mukupindura mubvunzo uyu tabata vasaruaka
chokwadi tinofara kudza mhuri yezimbabwe nevamamutasa kuti chikumbiro chedu nechichemo chakatambirwa naminista vakatumira greda kuti riuye kunoshanda mumutasa central rakatotanga nemusi wechishanu kubva kwashamu rakananga pavatsomba varinopedza ipapo richabva raenda pashamu richidzika nejombe road ndoda kuzivisa zvakare kuti minista vakaresponda zvakare panyaya yebonda road vari kuti vari mushishi yekuunganidza material yekuti vagoita portal filling for bonda road mushure meunge vangopedza the unit iri kufanira kuita ikoko iri kushanda kwahonde izvozvo vachingopedza vakati vari vemasondo maviri wanenge wakutiitira Bonda Road. Terukuru Road nde DDF tinofara zvakare kuti there is a positive response. We DDF wakatouya wachiudza vabereki kuti watange kukwazira muside wema road nekuti vakuhagiredha rekuti uye kunogadzira Sherikuru Road. So ndinofara kuti kubatira pamwe chete kwatakaita nemhuri yemamutasa vaita kuti hurumende yedu kuburidza naminister of transport nevekuti DDF wadayire chichemo uyezve wakuuya kunogadzirisa migwagwa.
Imi makambenge manyora tsamba yenyunyuto kana kuti petition kuna minister muchiti vanhu vaise runyoro rwavo kana kuti masignature manga maona mangani?
Vakanyora tichitotenderera vanosvika 3647 kozoti wepa internet wakaita online 145 pamwe chete more than 3700 vanhu vakaisa runyoro rwavo panhau yekugadzirwa kwemigwagwa.
Migwagwa iyi nekusagadzirwa kwayanga yakaitwa yanga ichikonzera matambudziko akaita sei mamutasa central?
Dambudziko guru shamwari yangu yange rekuti mota dzaifambira mugwagwa iyoyo dzaifa. Pane mabhazi aimboshandisa migwagwa iyoyo vakatoregedza kuti havachagoni kuti vatakure vanhu mumigwagwa iyoyo. Saka vanhu vangu vakutambura zvakanyanya kuti vanofamba sei nemaprojusa avo kubva kwahonde. Unoziva kuti inzvimbo inorimwa zvakanyanya, saka kutakura kwezvinhu kwaibva kwadhura nekuremera vanhu. Uyezve ndingada kuti uzive kuti vaifamba vacho nemota dzavo vanobva vadhurisa nzvimbo diki diki inofanira kunge ichiita 3 rand 5 rand. Vanhu vangu vakubatsirwa $2 semuenzaniso kubva pasherukuru kuenda pawatsomba iyi 19 kilometers chete. Saka vanhu vanobhadharikwa $2 ndekupi kumwe muzimbabwe kuti unobhadharwa $2 kufamba 19 kilometers? Ndizvo kubva paDC kuenda pabonda 18 kilometers is $2. Saka kushata kwemigwagwa kwakuwedzera kudhura kweupenyu wevanhu vemutasa central.
Saka munotarisira kuti basa iri richapera rini?
Ya mukuona kwangu zvangu nekuti iyi waeshamu 10 kilometers iyo waitarisa kuti wachaiita in a week to 10 days. Saka tikapa kuti pakilomita izuva rimwe chete zvinoreva kuti pawachapinda muJombe Road yakareba 34 kilometers wanogona kutora mwedzi wachishandira imomo. Saka inini kutarisira kwangu kupera kwaAugust. Asi chikumbiro chedu chachiri chekuti vasagumire mumugwagwa iyoyo chete nekuti tine imwe migwagwa yakashapa like Moyo Shumba Road ine road yekubva pamaManika Bridge inonzi Manika Loop Road inoende nekuJenya. Mugwagwa umwe wakashata zvakare. Takatotarisira kuti vachirimo munzvimbo vanobva vagadzira migwagwa yedu yese igadzirike zvakanaka.
VaTrevor Saruaka vanomirira Mutasa Central vanga vari parunare kwaMutasa kwakare. Makateerera kuStudio 7 tiri kutevhenyura tiri muWashington DC. Iko zvino yasvika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisana nemadzimai muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Nyaradzai Gumbo Nzvanda, avo vanotungamira ivo sangano reRosaria Memorial Trust, iro vanoti vakaumbwa senzira yekurangarira amai vavo vakashaya. Amai Gumbo Nzvanda vange vane makwikwi nhasi masikati enhabvu yevanasikana vechidiki. Regai timbonzwa kwavari kuti zvii zvanga zviri kuitika uyezve zvakakosha sei kuti vanasikana vechidiki vawanikwe vachipinda ivo munyaya dzemitambo.
Tinoitwa mai Nyaradzai Gumbo Nzvanda, ndiri mutungamiriri weRosaria Memorial Trust iri kuno kuZimbabwe, uye ndichimiririra vaAfrican Union pachirongwa chekuvirira kuroorwa nekuroodzwa kwevana vachiri vadiki vasati vasvika zera. Zvikufara zvikuru kuti tichange tine makwikwi ebhora revasikana vechidiki vari pasi pemakore 18. Tine matimu edu anosvika iwo 8 natim 5 anobva maMurewa. Tiita timu imwe chete yekutitungurudza, timu ichabva kuno kushanzuye tave nerombo rakanaka kuti tiyemwe timu inobva kuBelgium. Tiri kushanda isu tichifamba netimu inoti Yeltsi Body Bright Minds. Takatarisa kuti kana vana vechidiki vane utano hwakanaka vakavhurika pfungwa vanokwanisa kuzozvimiririra vachizokwanisa kunge vachizvidzivirira pamatambudziko avanosangana navo akafanana neteenage pregnancy iwaya HIV marriage atiri kutaura nezvavo. Saka tiri kuda kutenda zvikuru vese vari kutitsigira pachirongwa chedu tinenge tine vana vanotodarika kuma 300 pazuva iri nevabereki vachange varipo. Tinoda kukurudzira kuti hurukuro dzekukudza mwana pautano pane zvedzidzo zvinobuda nekuti mwana pache zvake ashande nevamwe achibata nevamwe asiwo vabereki varipo vachitsigira.
Pane vamwe vari kukubatsira here mumabasa amuri kuita aya?
Tinoda kutenda zvikuru mwanasikana mwana wechidikidiki anonzi Makanaka Chikowero akatishingisa kuti tipinde programu iyoyi yeGirlstalk. Mwana weZimbabwe anotamba ari kuwisconsin ane makore ari pasi pe13 years.
Tinoona munoshandisa zita rekuti Rosaria Memorial Trust, zvinorevei izvi?
Tichishandisa Rosaria Memorial Trust tiri kurangarira mabasa akaitwa nambuya Rosaria vakararama ivo kubva kuma1923 vakazosvika muna2006. Vakanga vari mbuya vakadzidza kusvika grade 3 yavo vachizosiya chikoro vachiroorwa vachiri mwana mudiki. Asi pakukura kwavo vachivera mhuri dzavo kusanganisira neni semwana wavo yogotwe vaikoshesa zvikuru kuru kuti vana vavo tikwanise kuwana dzidzo. Chero vaigara kumaruzevha kumaruva vachitamburira nyange munguva yehondo, asi vaikoshesa zvikuru kuti vana vaende kuchikoro. Vaimirawo pamakomiti ezvechikoro uye vakanga vasingarovhe kumasports. Vakanga vachizvikama sambuya vaikurudzira masports, sambuya vaitengesa nzinde dzavo namabhanana, asi mbuya vaizoimba vachikuziridza kuti vana vange vachifara uye asi vachinyanya kuti vana ngavapase vari muchikoro. Saka takaona kuti isu setrust yeRosaria Memorial Trust tave nemakore 10 years tiri in existence tichishanda tichibatsira nharaunda, tichibatsira vechikoro, tichibatsira vanorarama neutachiwana hweHIV.
Sei makafunga kuti muwanikwe imi muchiita basa irori?
Ndakataona zvakakosha zvikuru kuti pa10th anniversary yedu tiito chimwe chinhu chinorangarirawo mabasa iwayo aitwa nambuya Rosaria. Saka pamabasa taona izvozvo masports, taona zvichibatana zvakanaka zvikuru nezvavaiita zvekufadza nharaunda nekutamba nevechidiki. Tichibva tazobatanidzawo kuti tine kaka kamwana kedu kaMakanaka Chikowero, kamwana kadikidiki kadai kusimudzira zvakare nyaya iyoyi. Ndaka kubatanidza yatinoti intergenerational zvakaitwa nanambuya zviri kuitwawo nevechidiki. Taona zvichitipa hwaro hwakasimba kuti tisimudze vana vari munharaunda dzedu, magirls club atinoshanda nawo, magirls ari maclub edu, kuti vauye pamwe chete tiita tournament iyoyi. Ndo tournament yedu yekutanga. Saka ndoda kutenda veMinistry of Education vatinoshanda navo, vatinobata navo, vakadai kutitsigira zvakasimba zvikuru. Administration yese yepamurewa vanoshanda nesu zvikuru. Tinenge tine mareferee chaiwo akatraina achibva kuna Nazvisa ikoko. Mwana anogona kunge asinganyatsokwanisi muchikoro, hazvisi kuti idofu, asi kuti ane humwe uzivi hwake une unyanzvi hwake hwaanawo. Saka masports anotibatsira kuti tisimudze unyanzvi huri muvana vedu.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Nyaradzai Gumbo Tsvanda kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Aiwa, tinotenda zvikuru Marvelous. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu, Our Lives.
Ndinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvematano anonzi ari kutorwa nezvimwe zvikoro ekuisa michina inonzi closed circuit TV kana CCTV muzvikoro, inenge ichiona mashandiro anenge achiita varayiridzi mumaklasi, pamwe chetewo nemichina inonzi biometric system, zvinove zviri kushoropodzwa nemamwe masangano evarayiridzi muhurukuro yedu. Tine munyori mukuru wesangano revarayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, vaRaymond Majongwe. Tinogamuchira ine mufaro pastudio 7 vaMajongwe.
Aiwa, tinoti makadii kwamuri kuno chando chanetsa?
Ndokushanduka kwemamiriro ekunze. VaMajongwe, nhasi da kutimbokurukura nezvatiri kunzwa kuti zvakaitwa nezvimwe zvikoro zvekuisa michina inenge ichiona mashandiro evarayiridzi muzvikoro. Zvimwewo zvikoro tinonzwa kuti zvakatoisawo michina yechizvino zvino yekuti varayiridzi vanenge vachikwanisa kungoisa runyoro rwavo kana chigunwe chavo kuti vange vachionekwa kuti vasvika pabasa here, vachiitawo zvimwe chete vaakubuda mabasa. Muno tambira sei zvitiko zvisangano repeat use it.
Chekutanga ndechekuti takati isu zvinhu zvikunze kwenyika chaiko kune nyika dzakabudirira ku Britain na nhasi vanozviramba. Nepamusana pakuti zvinhu zveudzvanyiriri ndo ma remnants ecolonialism iwaya. Nekuti chokwadi chokwadi nyika iri kuti iyo iri kutadza kugadzira mabhuku ecurriculum. Mari yekuenda kunotenga ma CCTV yabveti. Muzvikoro zvakawanda mabhazi hamuna, madesk hamuna, makombiyuta hamuna, varairidza havagoni kubikirwa tingwa dzebasa. Vamwe vana vechikoro vanofenda. Saka mari iri kubva kupi? Chiripo ndechekuti nyika ino ndiyo yega yatinoziva. Zvakatanga muHarare, zvatekeshera kuBruwayo zvavako. Chatiri kuda chacho kuona chii? Toda kuona kuti tichapinda mutoireti. Chii chatiri kuda kuona? Basa kuita. Education yacho vakutoikorodza. Nekarikiramu yavo ichai vonza izvo zvizvi zvinoita kuti murairi dzabva ava nhapwa baba.
Asika manzwira atiri kuita vamajongwe izvi hazvinei nehurumende zvikoro zvinenge zvangounganidzawo mari yekutenga michina.
Nyika yedu toiziva. Hakuna chikoro chinounza bhanzi muchikoro chisina kubvunza kudenga. Vakawanda vari muzvikoro muzivai kuti vanhu vezvekumapato vanenge vachinzi machairmen emaSDC vanhu vanenge vachitotsvaga mari. Zvinhu zvinenge zvatopuwa approval kumusoro. Asi isu tiri kuti zvavari kuita izvozvi ndokukorera education system yedu kwavari kuita. Nepamusoro pokuti hakuna munhu anoshanda pabasa achiziva kuti akatariswa kumashure.
Asika vamajongwe, muzvikoro umu muri kudzidzisa vana nezvehumhetura neunyanzvi mukufambiswa kwemashoko yatingati technology iyoyi. Haisiro here imwe yacho yetechnology yakuitwawo nezvikoro izvozvo?
Chiripo ndechekuti hatisi kuda technology inouya kuzoita udzvanyiriri. Iye zvino tinoona kuti munyika muno kune technology inoita kuti tikwanise kuti vana vaaccesse information, vana vakwanise kushandisa makombiyuta zvavo zvine progress mukati. Izvi zvinhu zviri paizvi ibhudhog mentality yekuti vanhu vanofanira kufudzwa semombe, vanofanira kuongororwa sehwai. Nekuti hakuna technology iri kuti chayaunzirwa kuti panyorwe mareports kuti tichangana musi wakati anga asimo. Iri nyika yanga ichiproducea maresults akanaka pasi rose. Tisu nyika muregion muno ine malecturer akatikisana nepasi rese. Saka tiedu yashata tiwirirani nekusora varayiridzi nekutsvaga zvinhu zvekuda kuvambunyikidza, kuvatyisidzira nekuda kuti pachikoro pabve paita sekunonzi pane mabhuraku anguva yasmith.
Zvii zvamuri kuita? Mati magarawo pasi here nebazi rezvedzidzo?
Minista doko ratakagara navo pasi tikanyora tsamba protesta kuti zviri kuitwa izvi handizvo. Nekuti kubve kwenyika kwazvaiitwa zvinhu izvi zvanga zvichiitwa nepese nekuti pane violence yakawanda iri kuitwa muzvikoro. Zvino munomu violence yacho iri kuitwa iri kuitirwa kuti?
Aiwa, maita basa vamajongwe.
Maita basa.
Manga makateerera kune munyori mukuru wesangano revarairidzi Progressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ vaRaymond Majongwe muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokudzoserai kuna Blessing Zulu.
Aiwa, tinotenda zvikuru Jonga. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inawo zvakare. Mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai votarisirwa kuenda kumusangano kukuwadzana mangwana. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoti vari kunze kwenyika vanoda kuvhota musarudzo dzegore rinouya vakasununguka kuti vadzokere kuzononyoresa vari kuZimbabwe. Nyaya yekushomeka kwemari yodzika midzi munyika yose. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Anokuonika ine mufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Tokusiyai mina Chris Gande munhau dzeIsindebele.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kuStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 15 Ntulikazi 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Lanxa sekusobala ukuthi amabandla aphikisayo awasoze amanyane, inkokheli zawo lokhu zisithi ithemba likhona.
Ye, thina njengebandla le-National Congress Party, i-coalition ngokwazi kwethu ilokhu ikhona phakathi kwamabandla wonke aphikisayo. Ukuthi ngubani ozakhokhela kungabe uzakhokhele, ye, kungaba yinto engahlupha.
Sile ngxoxo mpikiswano phakathi kwesiphathamandla seZANU-PF lese-MDCT phezu kodaba lokutshengisela ngabathi bona ugatsha lwe-ZEC alubalulekanga. Kwezemaphandleni ke silani lamhlanje ntungamile.
Lamhlanje ngisePlumtree komadlambuzi lapho okulosobhuku okhijelwe itranka ebigcwele ubulongwe babantu ngeviki edluleyo embuthanweni wokunuka abathakathi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Sekulezibonelo eziningi ezikhomba ukuba amabandla aphikisayo azehluleka ukubumba umanyano ozancintisa ibandla leZANU-PF kukhetho lomnyaka ozayo. Phakathi kwamabandla achiyeneyo, kulabakhokheli abathathu kade becatshangelwa ukuthi bengakhokhela lumanyano, laba ngabathi uMnumzana Morgan Tsvangirai o-MDCT, uNkosikazi Joyce Mjuru we-National People's Party kunye loMnumzana Tendai Biti owebandla le-People's Democratic Party. Kodwa akula kuvumelana. Sixoxele sinye sezikhulumeli ze-NPP uMnumzana Methusele Moyo.
Ye, thina njengebandla le-National Congress Party, i-coalition ngokwazi kwethu ilokhu ikhona phakathi kwamabandla wonke aphikisayo. Ukuthi ngubani ozakhokhela kungabe uzakhokhele, ye, kungaba yinto engahlupha kodwa into ezakhulunywa. Sithemba abasikhokhelayo ngabantu asebe le-experience kwezombangazwe azabakwazi ukuthi bekhulume, bakhulumisane kuze kufike ekuthini kuvunyelwane ukuthi mbani okhokhelayo.
Kanti khona ukusayinelana lasayina kungakacaci ukuthi ngubani ozakhokhela umanyano lo.
Laphana kwasayinwa okuthiwa yi-memorandum of agreement, okusho ukuthi yisivumelwano sokuthi siyavumelana ukuthi sizaxoxisana. Loko kusenzakala khathesi yilo uxoxiswano lwakhona. Laphana kwakungasayinwa ukuthi kule nto ekhona evunyelanayo, hhathi kwakuvunyelwana ukuthi kumele kuxoxiswane. Yikho esikwenzayo khathesi, sithemba kuzafika esikhathini esifitshane esilandelayo kuzabe sokucaca sokunempumela kulokho kuxoxisana.
Manje nxa likhangele abanye abafana labo Nkosana Moyo abathi bona kabafuni ukuthi kumanyanwe, likuthatha njani lokhu? Akusoze na kuphazamise imizamo yenu yokuthi linqobe umongameli Mgabe?
Nkosana Moyo singathi ngumuntu ozifikela izolo, besike khuluma la ucabangayo mba kufisayo. Iliso asikhayele ngalo ngathi iliso esimkhayele ngayo besivele singazange sisho ukuthi sinokukhuluma laye, ikhulumisana sodwa yena kaqhube olwakho lathi siqhubo lwethu uhlelo. Yena uDr Moyo usuka esengathi usephatheka kakhulu ngohlelo lwethu, bese kusengamthembi ukuthi yena olwakho uhlelo vele ngolwayo.
Kanti manje ibandla lenu lizayenza nini iCongress yokukhetha inkokheli?
Inkokheli uma unanzelela kahle kahle ama-provinces akhetha inkokheli, i-National Executive ikhona. Okokusene yi-Congress i-convention yokuyagcizelela, kumbuka uyakhonfirma, kumbuka u-endorse. Isikhathi ukuthi izaba khona emalangeni alandelayo. Zolezi zingxoxo ezinye ezade zisithathela isikhathi ukuthi bekuxoxiswana abakhulu bethu, abakhokheli bethu bebambekile. Sifuna ukuthi siphe lokho okuyithuba okujahekileyo. I-Congress iseduze emavikini wona lamalutshwane iyabe isikhona, iyayenzela eHarare.
Alo ke ngumnumzana Methusele Moyo, esinye sezikhulumeli zebandla le-National People's Party, ubekhuluma ecingweni ekobulawayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethe ecubungula izombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi.
Ya indaba yama coalition kodwa ke ngizaqala ngokukhuluma ngokuthi abantu bafisayo. Abantu ungabananzelela sibili ngobuningi babo. Bese ukuthi nga icoalition yaphumelela. Ngoba bayakukholwa ukuthi indlela kubele ukuthi izani kuye ithume esikole ngabantu babambane. Kodwa siyakunanzela njalo ukuthi kukhanya ungathi hayi akukhondali kakhulu abayemahamba besiyale besiyale. Babona uhlu besilalo kakhulu umuntu ngathi abantu laba uma kubona kalibathini. Basuka babe lomkhumbulo omncane bakhanya izikhundla zabo bengasakhangeli abantu bezibabo bafisayo.
Kanti khona ukuthi ngubani ozakhokhela ubona kuludaba olungakhathaza yini kumbe kusegcekeni ukuthi ngubani ongakhokhela
well kuba nzima ukuthi ngisho kodwa ke ngibona ngathi bangahlalisana ukuthi baxoxisane kuhle hayi angibona kulosikolo ukhulu ngoba abantu bengavumelana ngibona ukuthi abantu nxa bekhuluma nje lawo bezu hayi ngathi udaba lebaphakathi kwamogenzwangirayi lo mjuru lo tenda ipidi yamabizo esikhathi yawathola nxa uhambe ebantwini kodwa ke ngibona ungathi mina bona abo bantu nxa bengavumelana kubele ama-misunderstanding acacileyo into le yimbona ungathi ayizozisikhathaza kulula nje ukuthi bavumelane siqhubeke siye phambi.
Wena ngombono wakho ubona ungani ngubani okumele akhokhele umbuthano lo?
Ngombono wami engakuthi ukuthi well selandela ama-izwe ayiprinciple ukuthi umuntu eyabe nanzele ukuthi nguyona support eningi ku-ground bembona ngathi kuba lula ukuthi akhokhele okwakathi angiyaqiniso lokuthi umjuru lesupport enganani ku-ground angiyaqiniso lapho kodwa engxenye umuntu esiyasibona ungathi isupport ulayo sibile ekhanyayo ngumogenzwangirayo ungathi uyakhali kulani kodwa umjuru angilashuwa njengoba yangaze angene kwi-election leyo utenda ipiti wela ipati entsha kangazangene kwi-election engxenye yabantu bangale mbuzo kodwa umuntu osekuwangena ekhetheni wabona labantu abamlandelayo ngumogenzwangirayo.
Manje pho abathi umnumzana Tswangirayo usele minyaka ephosa ukufika amajumi amabili elokhu esehluleka ezama kuyini okuzayenza ukuthi kathe saphumelele ubona njani khona?
Ngokunye phela laye okumenza abantu bangathi abalaqiniso laye kodwa nxa mina ngikhuluma ngomogenzwangirayo angifuni ukukhuluma ngaye sibili njengomuntu ozimeleyo lapha yabe ngikhangele ibandla lakho ngifuna ukuthi ngicace lapho xa ngikhuluma ngomduru layo ngikhangele ibandla ukuthi engxela sebengakulungisa ukuthi amanzi kubona abantu abavela kulawo mabhathizimu ubani ongcono wabone kokuqade kuleyo kodwa-ke liqinisa ukuthi umogenzwangirayo sokube le minyaka eminingi ezama kodwa kungavumi engxenye lakho nxa ebona njani usengazama ukuthi engxenye avumele omunye umuntu la akathi ukuthi engxenye ngathutha ngenhlanhla yakhe laye akwaziwe empilweni.
Lo-ke ngumnumzana Ambrose Sibindi, ingcwethi ecubungulayo izombusazwe, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampa bafube mbula.
Yikudibana kuhlelo lwezemaphandleni, igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngisePlumtree komadlambuzi lapho okulosobhuku okhitshelwe itranka ebigcwele ubulongwe babantu ngeviki edluleyo embuthanweni wokunuka abathakathi. Ngixoxa lonke waba ngukansila wakulindawo umnumzana Thamani Ncube. Ngiyakwamukela kuhlelo Ncube.
Ngiyabonga Nkomo, ukwamukeleka. Ngiyabonga ukuhlangana labalaleli bohlelo njalo.
Yine libona iziga lapha ngolwesithathu akuyilandi indaba
Nkomo? Bekunzima ngolwesithathu, indaba le iqale iqoqwa ngabantu ngemva kokubana sebebone iziga esigabeni ezingapheliyo. Isiga sakuqala saba ngundoda owaye ngumsecurity e-high school lapha kwamadlambuzi, owapho ngokuphiwa ukudla okusarayisi. Undoda lowo wakhalakhala ngesisu wasesifa. Kwase kulandela ukugula lokuthola kwabantwana ema-residential stands akwamadlambuzi, emastendini lapha abahlala khona, asewatshintshwa aba ngama-hostela, amastendi akamama obekade nguye-headmistress kusona lesi sikolo.
Babuyile ke owafa wafa kwasokuhamba njani?
amadoda angowafafa lawa abuyile angamadoda okholo lesiziyoni abuya amadoda la athe ngokufika kwawo aselandisa ukuthi kona hayibona babona ukuthi kona into abayibizivelweyo ikufa kondoda wafa mahlayana amadoda asehamba ke ethuneni lalowo ndoda lapho afike athatha khona inhlabathi aqonda layo esikolo esithi kulapho kuqala khona umkhondo bafika ke bachaza ukuthi kona hayi ngalelo langa undoda lo esidlaleyo poison kwakulomsebenzi esikolo wasephiwa i-takeaway kulapho kokwasuka khona ukungezwa kake kahle esephiwe leyo takeaway ngomunye undoda ayesebenza layo ongumsecurity khona lapho okukhanya ukuthi kona undoda lo besebenzelana lo mama ongumphathi isikolo khona lapha lomunye umbalisi ngokuchaza kwakhe kwasekusuka ke khona lapho ekuthini baqonde esikolo ke kulowo mbalisi besiyamfuna ukuthi abuye lo mama yena lo engehedi abantu labo balile bathi kona kwakuqala bona abamukeli ukuthi kona into leyo eyabo wafa wafa ingene esikolo
bacine bekhiphani pho
kuthe ngemva kokona lokho umama lo wasefonela amapholisa ke ukuthi kona abantu laba bafuna ukungena emzini wakhe amapholisa ke yasegijima esiya lapha kade kubuthele khona abantu bafika khona ngale ba khuluma amagama aqatha ukuthi kona abantu bachiteke okwenze ukuthi kona uofficer in charge aqine sedubula isibhamu phezulu kodwa abantu balabe lokho benjalo besithi kona hayi thina sifuna ukuzwisisa inhlalo yethu njengabahlali bakomadlambuzi ukuthi kanti kwenzakalani esigabeni ngoba lamanye amathuna avuka ephandiwe ebuseni kungazakala ukuthi kona aphandwe yini lezi dumbu zibekwe phezu kwamathuna
kulesi sihlakalo esinjalo esake senzakala
kulomdala okuthiwa ngusaphajeti kwayenzakala leso sehlakalo enyangeni ezimbili ezintathu ezidlulileyo
ngezinye indlela owafa wafa bathi abathakathi bakhona apha esikolo baphakathi
ngendlela abachaze ngayo bathi khona abathakathi bakhona lapha esikolo then omunye ungaba ngumama yena lo osowathiya ukuphatha lapha esikolo ngendlela abakuchaze ngayo ke
akusitshele ngobaba we-trunk ebigcwele ubulongwe babantu lapha ncube kuyini kahle kahle likubonile
undoda lo sobhuku onguye ophethe imadlambuzi village nale kade ngisebenzela kuyo umsebenzi kusukela kuqoqa umsebenzi lo undoda lo wayengani vele akafuni ukuthi kona umsebenzi lo wenziwe ngoba wayelokho egidima esiye emapholiseni esiyangifana lamapholisi ukuthi kona amise umsebenzi lo then kuthi sokunjalo induna isithe umsebenzi uqhubeke bathi thina abafana baya emzini wakhe behamba laye bafika baya kuya ke le trunk naleyo eluhlaza egcwele bona lobu bulongo babantu nokunye okungumuthi abathe kona kuthiwa ngumadubula ukuthi ungangani awuwelelani laye ngelinye ilanga ungayehlelwa yisiga esithile esingaqondakaliyo
ontikoloji kukhona yini okukhitshiwele kubonileyo okuphilayo
komo mina ukuthi into le angiyazi angikaze ngiyibone kodwa ngendlela abafana abachaze ngayo bebekhipha izimpondo lezi lamanye amathambo angaqondakaliyo akade buye labantu bona labo besitsho ukuthi kona izinto zona lezi yizo eziguquka izimo zibe yilokhu lalokhuyana okuyiko okudala umonakalo
inyoka edamu ke kuthiwa kuhambe njani sizwe kukhulunywa la ngenyoka esedamu
abafana abathe ke sebesithi kona ngcono bayayilanda ke leyo nyoka esedamu bayikhiphe kulapho ke kufike kona amapholisa afika ke ayenza wona lowo msindo abawenzileyo
hayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo ncube siyabonga
ngiyabonga inkomo ba
lolo bekuluhlelo lwezemaphandleni ngixoxa Loake wabangu kansila wako madlambuzi umnumzana Thamani Ncube. Asibeni kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Oliver Lelisayo nguntunga milinko.
Siyabonga ntunga milinko mo. Uhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba lamhlanje. Sixoxa ngodaba lokutshengisela kwabasola ugatsha lwezokhetho olwe-ZEC silomnumzana Joseph Juma ilunga ledale le-Central Committee yebandla le-ZANU-PF endawonye lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT unkosazana Thabita Khumalo.
Oh, dadewethu ke uNarebhe Khumalo nabanye bese beyalala udaba lolu sizohlalele phansi eParliament hayi bakithi kulesikhala zethu nje ezizikhalazo ziyabe ziyizikhalazo ezinjani eziqinisekileyo ngoba khona phamele ucelela amaphepha ukucelela izincwadi lezi ezokuya rejista ukuvota aku-affecti bantu be-DC kuphela kuya-affecta lo ntanga abezani uphe futhi ngoba labo banjalo futhi labo bayalotha labo basale ezizini naso zabo labo bazadinga futhi izincwadi zona lezi ezokulokuze so yinto egoqela umuntu wonke isizalwane sonke sasezimbabwe yikho kokuqakathekile ukuthi kona asikhangele ukuthi kona iplatifomu esisebenzisayo ukuthi sifake into lezi yiyo yini njalo izasinika impumela na ngoba kupho ngokuthengisela nje kwesi sikhathi mina ngihlala ngithi kona kwesi sikhathi yikuziqhuthela nje isikhathi sabo kukanti-ke kule ndlela ezibalulekileyo ezingalandelwa ukuthi udaba lunjani lufike luzwakale kuhle
ye mphenduke kuwe okay ungaqhubekela phambili
ngiyamuzwa uonavumi newethu babuchuma kayisilo qiniso lelo ngesikhathi sihamba kukhetho luka-2013 sahlaba umkhosi njengabameli baphalamende ababefuna ukuthi labo bayevotelwa lapho izanu yayibisa amabhasi ithwele abantu bezanu ontanga labomama labobaba bafike lapho kulotshiswa khona ukuthi abantu bathathe izithupha lokuvota bafike bamise wonke umuntu oselayinini kuqale kungena abezanu bathathe lawo lezo zithupha barejiste njengamavota bathi sebeqedile bathi wolewole emabhasini sisale lokhu esimile thina esimileyo uthi uthi uyafika ekhawunteni utshele isisebenzi sikambebe ukuthi khona sisesebhizi siyaqedisa lokade sikwenza ume ihola elilodwa engakulobanga ukhangele udwendwe lwelayini labantu abamileyo so esikutshoyo yikuthi izeki luhlangothi lezanu p f so rawo kuzamele enze intando yezanu yikho besala ukuthi kutshintshe lolu daba kanti lesabani nxadi nalivele lisazi ukuthi lizibambile njalo lizanqoba kakudinga ukuvela phansi kayisiwe into entsha sayenza sivela kuzibuse ngo-1980 savota ngezithupha kasizange sinike ubufakazi ukuthi sihlala ngapi lokhu kukhombisa ukuthi izanu ivele itshayanisa amazinyo ngoba isesaba ukuthi ontanga bangenza njalo bayevota babakhuquli
Mnumzana Chuma uyavumelana yini laye uMakhumalo lapha uthi yena hayi kukhanya imithetho isebenza kumabandla aphikisayo kuphela
andiyabona lokhu yinto ezayenzela ukubona sibhoda siloku sibhoda sibhoda indawo eyi-one khonapha ngoba lami nginje ingamtshela ngobufakazi udadewethu okuthengisa ukuthi ona vele thina lati njengezanu p f uthi not izanu loke sithi zanu ngiyakudala ngathe sithiwa izanu p f izanu p f lathi sinje sibethinensolo kakhulu yilaba esibathi ngama-civil servants abayibo ababambe imisebenzi naleyo ngoba uluningi lwankhulu ungakhangela vele bebengani ba-anti izanu p f bebengabantu abayivele lawo besebengene kulozeni kunto le ethiwa ngesilungu i-regime change agenda lokhu ngingakutshela ngokugcweleyo ukuthi ona even ungakhangela ngiyakhumbula kwenye indawo lapho ongawina khona u-honorable uTendai Biti uningi olwalumvotha kwaphana kwakungabantu abasebenzela ezomthetho amapholisa nanilani wawina ngabo otshengisa ukuthi vele abantu labana bebengekho kithi so ukuthi abe sesithi khona abantu bona labana omakarawu labantu bani ngabantu abezanu p f bathatha iziqondi zokuzanu p f lanko lokhu ngingakuphikisa ngikutshengisa futhi ngemizekeliso yona le engikhuma ngayo miningi kakhulu nami nginje kimi lapha etelandabampophoma ngakubamba sobala kodwa kwana sengibone omunye umuntu wangena siyavota wathi eceda ukuvota bemgxamuze omunye ku-inki laphana ujesu uthi sevotile abamgxamuzanga ngase ngizuzuna bangaki abangene benza njalo bazachasa ukubatheka-ke ngento thana besizuluna bebabalekise besuke lapho bengaphambanisi idolobha bebengathathela abantu izinto izinto zabo njengokuthi khangela umzekelo sokhona amashophu u-vice president impoko athi angama-shopis ahlale egqekezwe njalo nje kungavelekwe nomsindana lowo bahle begijima kwaphana sebefuna ukuyadiliza bengene phakathi bebuthi izinto bethathe izinto abanye ngabathatha utshwala abanye ngabathatha lokho lalokhu so yikho ngithe mina into eqhathelana asikhangele ukubona yipi indlela ebalulekileyo esingayilandela ukuthi kuqondise into le
ukuthi kuya kuthela intutu ezihitshayo abalandeli bethu bayantshontsha emashopu anjengoba kumpoko i-honorable vice president kayisilo qiniso lona lelo bungaphi ubufakazi obutshengisa ukuthi laba bantu ababanjwayo begqikeza ezitolo bahanjiswa emakhoti bangaki ababanjwayo betshengisa ukuthi ngabe MDC kanti silo qiniso lona njalo izanu nxa yona itshengisela abalandeli babetshengisa asikazi siboni intutu ezikhithayo ezidelwayo kuzanu so lapha lithi ukuthi khona izanu yona yiyo yodwa eyenza izinto ngaphezu komthetho ngaphandle kwethu singalandeli umthetho and isikhathini esiningi save sihamba sihlabela singathethisi umuntu ukubona intutu zezingeni.
Lo-ke bekungunkosazana Thabita Khumalo, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT, obexoxa endawonye lo mnumzana Joseph Chuma, ilunga le-Central Committee ye-ZANU-PF. Kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Le balaleli studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la kushortwave 4930-6065-15460 la ku 13860 kilohertz. Okwamanje ke sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namuhla kuhlelo samukela uLorraine Maplanka, umculi wengoma zokholo lwesiKristu olodumo. Yena esiqale ngokumbuza ukuthi uzwa njani ngokuthola isicoco kuMkhosi osanda ukwedlula owebulawayo Arts Award.
Ayisibonga uNkulunkulu kakhulu ngokuthi ngiyisikhokhelelayo ngesikholayo entweni esizenzayo nokuthi ngiyosingobisileyo kulokho. Kakhulu labantu ade besivotela labantu abasisapotayo.
Yiwuphi umculo wakho ongathi isibisibili yiwo ongabe ubangele ukuthi unqobe?
Besides i-album le, we also did i-concert yabo mama esayibiza ethiwa i-Women of Valor mhlaka 1 May e-Music Academy koBulawayo. So ku-concert yona le sasinqose abanye omama to come and sing other ladies. Kungabe kwenze le i-contribution yangkhona yakhangeleka ukuthi asiphushi ukuthi saziwe sisodwa but siyadonselana labanye abesifazane.
Yiwuphi umculo wakho ongathi udla ubhedu kulezi insuku?
Ingoma embonani ilubhedu kwalezi insuku Singing Glory ngoba umathathe Star FM and abantu nayo bayithakazelela izinto ngihamba siyihlabela senza i-live bayayivotela khonokho kuyasitshengisela ukuthi bayayithakazelela lokuthi yake yaba ngu-number 1 okwamaviki elandelana. I think khona okukulatho ukuthi bayayithakazelela asiyobona la into engishoya.
Olayo kumbe ubuqalisa yini?
Okay, bengivela ngihlabela nje kodwa le album ephumileyo i-album yokuqala engirekhode ngiyedwa. Bengike ngifithele amanye ama-artists but this is the first project eyokuqala ngiyedwa njengoLorraine Maplanka. So kulelo dalade kule makadunyiswe lenye ethiwa ngumakhathende kajesu, it's a common song esayithatha nje sayitshintsha kancane ukuthi abantu babeyazi kulo Alpha and Omega but i-title yayithiwa ngu-For Your Faithfulness, i-medley yezingoma ezaziwayo esazitshintshayo ukuthi zichase.
Ungasitshela ukuthi kanti vele uLorraine Maplanka ngubani njalo kuyini okwenza uhlabele umculo lowo?
gospel okukhonza.
All right. Ularen Mablanka Todd, ntombazane yakhulela kuBulawa. Ularen Mablanka Todd izizulu umsebenzi. Kodwa ngingu Mrs. Thothombe yendile. Yendile ejahini lihle strong blessing Thothombe. Onguye ngisebenza la eka kumanager wami, nguye odirect izinto eziningi. Okwangenza ngahlabela umculo wegospel ukuthi ngili Christu ngazalwa kutsha ngathi ngengazi likaJesu. And I felt it's the best way yokuzi-expressa ngokukhuluma ngonkulunkulu wami ukuthi ungibusisa kanjani. Kanjalo ukwenza njalo kuyaphakamisela labanye ababe belalela umculo wona lo, ngoba ukwenza njalo siyabe sibambisana ndawonye lomzimba kaKristu ukwenzela ukuthi abantu babusise.
Ungakahambi ungasihlabelela nje umculo uziphumela kwelakhe iphimbo direct?
mana ngihlabe.
Okay.
We're higher than the mountains. When the Lord sanctified me, singing glory, hallelujah, when the fire came down, when the fire came down, when the fire came down, singing glory, hallelujah, when the fire, when the Lord sanctify me.
Wow, hayi iphimbo elimnandi ngempela. Sibongile kakhulu ukuxoxa lawe Lorraine.
Ngiyabonga tha.
Uphakeme uyinkosi yezulu.
Leyo balaleli bekuyingxoxo Lorraine Maplanka, umculi wengoma zokholo lwesiKristu, yena ophuma ngomculo othi makadunyiswe. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lilami usithandekile Mhlanga weziphathelane labesifazane.
Siyabonga ingoma imnandi ke, ingoma yokholo. Singakehlukani wothi ke sikhangele ezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. lanxa sekusobala ukuthi amabandla aphikisayo awasoze amanyane kukhetho lomnyaka ozayo inkokheli zawo lokhu zisithi ithemba likhona. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje, igama nguChris Gande Lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.